Nyaya iriponje kuti haugoni kusiyanisa nyaya yesocial economic nepolitical. Zvinhu izvozvo zvinofamba zviri zvitatu ende ibhande negurugwa. Saka kana kukaita political disturbance inobata kuekonomi, inobata kusocial. Kukaita economical disturbance inobata zvekupolitical, yobata kusocial. Isusu tiri kuno kudiaspora. Ukatarisa kubva makore ese abva kana ivo vari muhurumende vachina masa chaivo vanobvuma kuti izvo diaspora iri kukontributa zvakadii kunyaya yezveupfumi muZimbabwe. Kune vanhu vanotumira mari direct through manormal channels, tiri kuna vamwe vanotumirawo zvisiri mumachannels asi vachiraramisa mhuri dzavo dziri kumusha. Saka the biggest money iri kuraramisa ikonomi yeZimbabwe nevanhu vemuZimbabwe inobva kudiaspora. Saka madisturbances iwayo anoti affecta nekuti anoita kuti zvinhu zvidhure kumusha. Saka hongu vanhu vekudiaspora we are worried nezviri kuitika kumusha because zvaakutiremera zvinoti affecta, zvotishungurudza zvekuti vakomana saka zvozoreverini.
Zvii zvingaitwa nemi vari kunze kwenyika mukugadzirisa matambudziko amataura yavachikovero?
Zvinokonisa kuitika ndezvekuti vanhu vari kumusha kunyanya vari kutonga ngavachirega kutarisa isu tiri kudiaspora as state enemies semaitiro vanogara vachizviita kuti vanhu vanenge vari kudiaspora hongu tinoda mari yavo kuti iuye as remittances but they are state enemies. Ngavachibvuma kushanda pamwe chete nezu, ngachitishandai pamwe chete, but tinotangira pako kuti tishande pamwe chete. Chekutanga tinofara kuti takanzwa kuti kuparlamendi vanenge vakatibvumirei kanyaya dual citizenship, but dual citizenship handiyo yatinoda isusu. Isusu hongu tinoida zvedu, but chatinoda tinoda kucontributa positively kunyika yedu yeZimbabwe kubva pakuvhota, kubva paiyoyo recognition yedual citizenship. Saka one, nyaya dual citizenship ngainge iripo. Two, nyaya yediaspora vote ngainge iripo. Inini ukandibvumidza kuti ndikwanise kuparticipata munyaya yezvekunyika kwangu both economically, politically nesocially, ndinozivawo kuti inini I've got a belonging, ndinobva kuZimbabwe, ndiri muZimbabwe, because chese chinoitika kuZimbabwe ndinowanikwa shoko rangu neroko rwangu rwuripo. Saka ngavachidzisa kanyaya kekungotiza mvuri wavo every day.
Asika vachikoero, kune vamwewo vanoti imi vemudiaspora vamwe venyu vanozviona kunga vasinei nechekuita neZimbabwe senyika kana nemhuri yeZimbabwe kunze kwongoti mune chekuita nehama dzenyu nemhuri dzenyu dzamakananga nadzo. Izvo zvinoita kuti vazhinji venyu vasarwe nezwi rimwe chete.
Aiwaka, iyoyo mhosva unoipani, nekuti inini kana ndikabva kumusha ndichitandaniswa, ndikabva kumusha ndichinzi nehurumende iri kutonga ndine mhosva dzakati dzakati, izvo dzisipo, iyo ichitoziva kuti tiri kunyepera munhu. Ndosvika kunoku ndotanga kushanda kunoku, iyozve vanhu vakambonditandanisa vachiti inini ndiri state enemy voda zvekuti inini ndidzosere mari through machannels anoita kuti ivo vabudirire. Munoona kuti zvinoita here? Zvakafanana nekuti munhu une vakadzi vaviri, mai guru namai nini, woramba mai guru, mai guru kana waramba mai guru mai nini vauya, wakuti mai guru vabikire mai nini chikafu. Hazvigoni izvo kuti vachibikira mai nini chikafu, mai nini varipo ndo vanotobikira mai guru chikafu.